zvipunyuto zvedu zviri kubatanidza zvinhu zvese zviri kukonzeresa kuti maelections atiri kutarisira kunopinda ange asina kuenzana. Nekudaro tiri kuti Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Human Rights Commission vanofanira kunge vachishandira pamwe chete kuti tinge tichinopinda musarudzei, dzinge dziri sarudzo dzejekerere, nekuti hadzikwanisi kunge dziri sarudzo dzejekerere kana mamwe mapato achirambidzwa kuita ungano dzavo, kana report akaita sana report achingobudi achirerekera kune mamwe mapato, zvinotaurwa nemamwe mapato uye zvinotaurwa nemamwe maorganizations zvisingatererwi. Voters Roll izvozvi Zimbabwe Electoral Commission iri kuramba naro ndonyaya dzatiri kusimudza, nyunyuto dzirimo mukati mevana veZimbabwe, nyunyuto dzirikubva kuvadzidzi kugara rinotungamira inini. Vadzidzi havasi kufara nemaoperatori ari kuita Zimbabwe Electoral Commission, nekuti pari zvino pastori yatoratidza kuti iri kurerekera kune rimwe divi, zvine zvinhu zvatingatarisiri.
Saka iro gwaro renyu iri rakatambirwa here neZimbabwe Electoral Commission, uye kana rakatambirwa imhinduro ipi yamakapiwa?
Gwaro redu rakatambirwa andofunga mukatarisira pamapictures atiri kusekuleta paindaneti, zinoona kuti chidhindo cheZimbabwe Electoral Commission chiripo, chidhindo cheZimbabwe Human Rights Commission chiripo, kuratidza kuti vakagamuchira. Nokudaro taakutarisira kunzwa kuti iye vachapindura vachiti kudii, asi pari zvino tirikutarisira kuti vachapindura vagoteerere maconcerns atakasimudza mubhedha iroro.
Tiri kunzwawo kuti iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuparura chirongwa chekunyoresa kuvhota kubva musi wa11 March kusvika musi wa21 March. Munoti neurongwa ihwohwo?
Urongwa hwakanaka, asi tinototsumwa kuti hungadai hwakatotanga kana muna January chaimo, nekuti tine vechipiki vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota. Nekudaro iyi time iyi ichatogona kutoita diki, nekuti tine vanhu vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota, asi tinongomirirana nepfungwa iyi yekuti vange vachidzosa blitz